This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, chikunguru 18, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tivanga vakunzvenga vaguzha vasingadi kupiwa mapepa, asi ndinofara nekuti magweta anondimirira akazovaona vakapiwa mapepa acho.
Vatemba Muliswa vanoti nyaya yavo yavakakwidza kudare ingangonzwikwa chero nguva.
Nyaya iri kutinetsa idambudziko remari, saka taachita tinokumbira kune vanhu vawewishers kuti tivake School of African Traditional Medicine.
Zinata yotsvaga mari yekuvaka chikoro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaikwikwidza musarudzo dzekuhurungwe West vakazvimirira Vatemba Muliswa vanoti nyaya yavakakwidza kudare reElectoral Court yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi ichanzwika mukati memwedzi mitanhatu. Asi vanoti vaKeith Guza veZanu PF avo vaikwikwidzana navo vaimboda kuramba kutambira mapepa ekudare. Hatinokwanisa kubata vaGuza kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa, asi vanomboramba havo kutaura neStudio 7. Tabata vaMuliswa kuti tinzwe zvizhinji.
Takaendesa mapepa kuElectoral Court kune dare zvakagadzirwa nguva yemaelection inonzi Electoral Court kuti iongorore nyaya dzese dzemaelections. Taita mapepa edu, takaendesa ikoko, akabvumwa nedare. Akati tiende kunopa vaguzha kuti vaziye kuti vari kudiwa kudare. Kasi vanga vakunzvenga vaguzha vasingadi kupiwa mapepa, asi ndinofara nekuti magweta anondimirira akazovaona vakapiwa mapepa acho. Saka takungomirira zuva. Zvinoitika nyaya yeElectoral Court ndeyekuti munopiwa zuva ende 6 months inenge yakagara. Saka pa 6 months papa pane zuva ramugona kupiwa, saka kungomirira zuva, asi zvandotenda ndezvekuti vakazowanikwa vakapiwa mapepa yayo. Saka Electoral Court ichagara ichiongorora nyaya. Asi isusu kwatiri zvinhu zvese zviri jekerere, zvakanakisisa chaizvo chaizvo. Tane umbo wakati kuti wataitsvaga.
Pane zvamuri kunzwawo nemagweta enyu, ivo vaguza vati vapindura here zvamakakwidza kudarizvo?
Aiwa, hapana zvativa vapiwa magweta angu.
Tichitarisawo zviri kubva kusangano rinoona nezvekodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Commission nezviri kutaurwawo nesangano reElection Resource Center, vari kuti ivo kunenge kwakaitika mhirizhonga yakanyanyisa ikoko hurungwe West uku, uyezve pachishandiswa madzishe. Uyu umbowo here wamuchaendesawo kudare?
Izvo tinozvitenda. Ndipo patinoti isusu Mwari ariko Jesu idombo. Ihumbo hatinawo hwatichashandisa nekuti ndiyo imwe nyaya futi yatakaenda nayo kudare. Zvichitaura kuti aiwa, election ivanhu vaimanikidzwa.
Vatemba Muliswa vakakwikwidza musarudzo dzekuhurungwe West vakazvimirira vanga vari parunare muHarare. Sangano revanorapa nemishonga yechivanhu reZimbabwe National Traditional Healers Association kana kuti Zinata riri mbishi kutsvaga mari inosvika miriyoni nemazana masere yekuvaka chikoro chekudzidzisa vanhu zvekurapa nemishonga yechivanhu. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoona nezvedzidzo muZinata sekuru Peter Sibanda.
Patasvika mahende pekuti nzvimbo takawana site yekuvaka, kasi chekuti tiwane kuti tivake. Nyaya iri kutinetsa idambudziko remari, saka taachita tinokumbira kune vanhu vawewishers kuti tivake School of African Traditional Medicine. Ine 4 levels mudzidziso yacho naiyoyo, zvekuti tinopa madiploma after completing course yacho naese. Saka ikoko muchikoro chedu izvi mapart 1 yekutanga tinodzidzisa kana zvetsika dzekuti kana kufa rufu runoreve chimu chivanhu. Toenda futi tonobata kuti mhosva dzinotongwa sei in African law yedu, ndopamutemo yedu yechivanhu. imwe tsitsire yatinge tichivi inofundiswa kuzvikoro ikoko mishonga yedu yechivanhu inobatwa sei zvimwe zvezvinhu zvatichange tichiitarisa kuti tinge tichifundisa pachikoro ipapo
mungatiudza kuti mungade mari yakawanda zvakadii kuti munge muchipedza kuvaka chikoro chenyu
kuti tinge tinopedza kuvaka chikoro chedu tanga tichitarisira zvekuma 1.8 million there though quotation nekuti ichichori mafacility acho tiri kuda kuto iwe school yakati kureiwo zvekuti dzaitarisira kuti tikawana pekuti vangatibetserewo kuti tivake chikoro chachona chese kuti tingange tichitarisira kuti chitanga zvedu kuti ngaitikana kuti maclassroom anosvika kuma 20 ndo atanga tichitarisira kuti aitawana bloko yekuti tingavake 20 classrooms kuti tikwanise kuti timise chikoro chedichi
vanoona nezvedzidzo musangano rezinata sekuru Peter Sibanda vachitaura vari parunare muHarare chikoro ichi changa chitarisirwa kuti chinge chivakwa kumukuvisi Woodlands muHarare
We love you. Saverio. Yeah. It's precious. Now we shift you. My Isabel. Yeah,
no. Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese masvita. Dorotandira bazita fadza vari bazita fadza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada. Makaterera Studio 7.
Waya waya. Muza waya waya.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinombopiwa naMarvelous Mhlanganya uye asi nhasi tichichipiwa naPraxedes Jeremiah.
Tinokugashirai muchirongwa chedu Mai Eni Tokozani Ncube. Makadini henyu?
Tiri pedivo.
Imi tasangana kudai kuno kuWomen of Dominion. Munobva kuZimbabwe.
Hongu.
Munoitei chaizvo chaizvo muZimbabwe? Chinokuitai kuti mukwanise kunge muchiuya kumisangano yakadai asi muchida kudzokerazve kuZimbabwe?
Inini kuZimbabwe ndiri mudzimai ndakaroorwa asi pamusoro pekuroorwa ipapo ndinozamawo kuti ndibatanidze zvinhu kuitira kuti ndirerutsiro zvinenge zvichiitwa nababa. Saka ndingati muchidimbo ndibusiness woman.
Munoita mabasa ei chaizvo chaizvo?
Ini ndakaita makati wandei mumabhizimusi. Pane zvinoizvi ndiri muwaki kana property developer.
Munozvifambisa sei izvi?
Ini ndinobva kubackground. Tingati baba wangu anga ari muwaki. Saka baba wangu anga ari munhu akaigara achititsigirisa. Kana muchida kuona upfumi hwenyu huchikura husingadyiki zviya zvatinoti tisingaaffectwi neinflation munofanira kuisa mari yenyu mumaproperty isai mari mudzimba isai mari mulendi isai mari mune zvinhu zvinobatika zvisingaori
izvi zvaiitwa nababa wenyu muri kuzviona zviri nyore here kuzviita mabhizimusi ese iwayo
zvinoshandika but ndingati nini hapasati pano vakadzi vakawanda vati vapinda mune zvinhu zvekuvaka izvi pamusana pekuti mitemo yedu kudhara yairambidza kuti vana mai vange vane property outside marriage but mazuva ano nekuvhurirwa kwatakaitwa nehurumende yedu tinokwanisawo nawo kuita zvinhu zvako zvinenge zvakakumirira
makavaka nzvimbo yekuzororera avo vanotyaira motikari hombe magonyeti
hongu ndiyo latest project yangu ndatiyo ndichangobva kupedza takawaka tinoti matrakini muHarare ndekuti pakanga pasina panonyatsokusvikira vatyairi wedzimotikari hombe idzi vanenge vachiita tinoti macross border havanawo pavo panoti vanokwanisa kuti vakasvika muno muHarare vanozororera vanokwanisa kugeza vanokwanisa kutambira ipapo vakamirira kana kuti kuti vaendere mberi nerwendo rwavo kana kuti even vakamirira kutakura futi zvimwe zvinhu apo vanenge vachioffloader saka nditakavaprovida nenzvimbo iyoyo ndinoona kuti pane security iri nani and vanokwanisa kusangana neshamwari dzavo ipapo kana even mabhosi avo vakuru vanenge vachiziva kuti vari pane vakachengetedzeka saka desiyo kuzovapa chikafu mota dzavo dzinenge dzakapakwa dzichigadwa nemagadhi tinenge tine masports bar ipapo apo ekuti vanenge vachivaraidzawo pfungwa
imimi muri mudzimai anova mukristu uye vari mumabhizimusi zviri nyore zvakadini kuti munhu wechidzimai ange achikwikwidzanawo nevanhurume
mazuva ano ndingati nini hapasi sina zvekudhara zviya zvekuti maprofessional arume basi maprofessional namai basi. So ndinodira nyika yedu yedhimomendi pane serious drive towards women empowerment. Saka unoona kuti even masangano ndinoendawo nyengere wakadzi tichikurudzirana kuti wedu wese ngatiregei kulimitwa nekuti ndiri munhu wemukadzi kana kuti handina kudzidza kana kuti ndiri kushaya mari. Aiwa, kana mwoyo wako une chido chako chekuti rega ndite zvakati, unofanira kumaneja kuachivha zvido zvako. Saanoona kuti even imamama tinosangana namwana mai waripo wamwana ari kutoita zvinhu zvine mutsigo zvekuti unototi mai ungo ari kutoita zvinotokunda wamwarume.
Mambo, taura imi kuti makambowana mibayiro, mungatitsananguro nezvemibayiro yenyu.
Ini ndinobhilonga muorganization inoZimbabwe National Chamber of Commerce. Imamama wanopa mibayiro makore ese. Saka ndakambowana mumwe 2004 pandandiri kubhuruwa ndikaita business woman of the year kumatebeleland muHarare. Ndikaitwa business woman of the year 2012 yekuwaka dzimba nezvimwe zvakangodaro daro.
Mataurawo zvekare kuti nyangwe zvenyu muri mumabhizimusi mune mhuri zvekare, munozvifambisa sei?
Unoira kunge une munhu ane vision. Kana usina vision hapana zvizhinji zvinokwanisa kuita. Saka ini ndiri munhu hangu ndingati Mwari akangondiomba zvakanaka. Ndiri munhu handisezi basi, ndiri munhu ya anoti ndikafunga kuti ichi ndachida ichi ndinotosenza until ndaona kuti ndaita sechabudirira. Saka Mwari anoti ndikakupa tarenda rako karega kurisenzesa ndichatora ndotipa kune munhu anokona ke kuishandisa. Saka inini ndiri munhu anotya mari wekuti ndikaona kuti apa pane opportunity and opportunity inenge yakanangana neni. Mwari anoda kuti ndiite zvakati, ndinotofanira kuzviita nekuti kana ndichizviita handisi kuita kuti ndiroda kungozviita kuti zvigutse inini ndega. Aiwa, ndinotoziva kuti zvinhu izvi zvichabatsira vakawanda. Ndichiita employment creation, vazhinji vacho vadya ipapo, vachafundiswa ipapo.
Kurudziro ipi yamungasiye kumadzimai anenge vachida kupindawo mumabasa emabhizimusi?
Uchitanga business hazvisi nyore. Uchatanga netumwe chinhu chounotoona kuti kana usina kusimba tuchakuwestera nguva yako, tuchakudyira mari, uchafeila, uchatadza. Kana uri munhu ane chiramwa usharama kuti aiwa izvi hazvisi zvangu. But ndiko kutokura kwachona ikoko, nekuti uchaputsika yes karwadziwa zviri serious, but ndiko kutokura kwachona ikoko. Saka nei ukaita munhu ane chiramwa haufi wakakura mubhizinesi.
Mange makateerera kuchirongwa chinozeya zvinhu zvinosangana nemadzimai muupenyu. Zita rangu ndini Praxedes Jeremiah, ndakamirira Marvelous Mhlanga Nyauye. Mova nekuteerera kwakanaka. Tinovatenda mai eni Thokozani Ncube vatange tichiri kukurukura navo nhasi uno.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekuita hurukuro nemumwe wechikwata cheZiya Cultural Club, David Mubayiwa, uyo anozivikanwa zvikuru saSabukuvhara Zipi. Muhurukuro yedu tiri kutarisa nezvemutambo wavo wechitatu weSabukuvhara Zipi 3, uyo wavanoti wapera kukwenenzverwa. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7 mukoma Mubayiwa.
Tinofara baba, makadiwa Kandemiri.
Aiwa, vaKandemiri vanotamba vaBhara Zipi, ndo zita rinozivikanwa neveruzhinji. Nhasi tati timbokurukura pamusoro pebasa renyu Bhara Zipi 3, tinzwe kuti rasvika papi nokuti patapedzera kutaura tese maitaura kuti muri kuri polisha kana kuti kuri kwenenzvera.
Tavapasidano chapamusoro mutambo wavakamirira unodzidza bhuku Bhara Zipi 3 irava kondinyoshe nekubva patakasiyira papati 2. Takatarira masame issues namamwe maissues anobuda munharaunda because muvillage zvinoitika zvakawanda. Village iri resemblance ye provinzi iri resemblance yenyika isetimize yepakontinenti kuti muri papi yezvezvilezvi ende yezvepeople. Saka tapachidanho chapamusoro mutambo wakapera pakurekodhiwa sematauri namaita pakubikwa kuti mutambo waibva wakapera pamaketi hausati wavapo. Chiripo chokuti vanhu vaone kuti poto yavo yaibva savanhu vanoziva poto yavo payoutube peti kuti mahighlight but mukaona sezvinhu zvetiri kutaurwa zvokwadi senyika takaomegwa asi tiri kushingaira kuti basa rifambe zvakanaka zvakaoma kudaro kuchiri purojekiti kuti riuye kunyika ndepavakuda massive production nekuti ivi vakamira basa ravharazipi senyika nokunze kwenyika vangani tovawanepi mari yekuti tigadzire maqualities iwavo kusapoti yobva kunani uye mitambo yacho inozvisei nokurarama kwetiri kuita ndopetiri kuti corporate sector and individuals and people ngatisenzeesi pamwe chete pati zvino tamanedza kugadzisa madhisi kunze kwenyika tichiimprova on quality kuti agouya vanhu vagomawana richiri jesitorizanhaamwe hachariri.
Maimbochema nenyaya yepairesi kana kuti yemakoronyera ari kutsikisa mabasa enyu mitambo yenyu iyoyi izvii zvamakagadzirirawo zvekudzivirira makoronyera iwaya padhisk irori kana kuti pamutambo wevharazipi 3?
Ndinotedza nomubvunzo wamandibvunza tinokonzera corruption muiti wecorruption neunoisakurira corruption haitiwi nemunhu one kureva kuti pairesi haitiwi nemunhu one munhu anoda dhisk nokusapota vharazipi akangowanzi vharazipi iri kutengeswa mustreet anobva atenga ipapo iye fungidziro yake ndeyekuti acho anoona vharazipi hazi kuti waapa mari hasiye akaita vharazipi. Saka zvatakaitira isisi iko zvino tava nomusiyano wekuti dhisk redu iri kugadzwa kunze kwenyika ika uchanoona kuti ioriginal dhisk rokuti ukaridzanhacho hari bhari pakuti hari kichisoti pakuti hari mariki quality was improved on quality and was invested in the production in terms of every aspect tichizama kuti tidzosere value kuna vari kutipromota nemasapota zvedu havandisi kupati 1 tichibigwa pati 2 tichibigwa tingabva pati 3 zvenavo tavapa nyanzvi nokuti vatoona original dhisk for the first time improving on picture quality and audio setup quality.
Pane mashoko anga achibuda mumapepanhau zvikuru iro svondo rino mukoma mubayiwa ekunzi vharazipi abhuroka zvinhu hazvisina kumirira zvakanaka jekesai kuti zvakamira sei.
Vanhu vedu vasapota redu vanoda kungoona basa rakanaka asi vazvizvi havaisi kuti basa rizobuda rakanaka. Pane zvizvinji zvinodikamwa zvakafananidzira nemari investment. We cannot send alone as Varazipi ndogara kuno kuzamande kumusha zvazamboitika kuti a small group from a village chete apo can make such an impact at national level international level and whatever anditi using our own miaga resources we've got support from apo napapo kwacho vafani takabetegwa but pasvika basa hapachadi kuti risiyiwe because we are in middle of the society as far as our trust is concerned.
Aiva vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai mukoma David pamusoro pehurukuro yataitai onekai zvenyu vateereri
tatenda zvedu mirira mutambo weyu unouya uchiva zvavo nengara vasabhuku variko mabagwa anongokogwa chete hakuna chinokona.
Manga makateerera kunhengo yeziya cultural club David Mubayiwa vanonyanyozivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti sabhuku vharazipi muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiiri ndiri muwashington dc ndichiti murari zvakanaka vateereri ndokusiyai mumaoko ablessing zulu.
Makateerera kustudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc. Tombotasa nhau dzemitambo. Chikwata chemaunder 23 chemayoung warriors chiri kutamba nesouth africa mangwana mumakwikwi ekutanga eafrican youth champions kurufaro stadium. Chikwata chinenge chabudirira apa chichaenda kusenegal muna zvita. Zvikwata zvitatu zvinenge zvabudirira kusenegal zvichaenda kumakwikwi emaolympics muna 2016. Zvichakadaro chikwata chemadzimai chemamighty warriors chiri kutambawo nesvondo yakare mumakwikwi emaolympics neivory coast kurufaro stadium kwakare. Sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vatemba Muliswa vanoti nyaya yavo yekukwikwidza zvakabuda musarudzo dzekuhurungwe west ingangonzwikwa chero nguva. Zinata yotsvaga mari yekuvaka chikoro kumukuvisi Woodlands. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Kipstube.
Thanks Blessing Zulu. Good evening Zimbabwe. It's 17 hours.